Vanondishuwira kukoromoka vagondisekava vanasani Bharat ndovakarusvingo voti harupamire vanobheja unene masani Bharat kudzungaira kuda kurwisa nevakazodziwa uri kununu benzisani Bharat ndakwira gomo vosara vachiumba zvihuru Tatani nakora vane zvivindi kuda kurwisa nevakazodziwa Tatani nakora ivhura magadzika rinokugumbukira imukadhamba neni mwana wachemunomedzwa hadzina kupunyuka bweredza museka mhanza natsauka ndiguma unodyiwa haana kudaidzwa nemunhu mabere muchafira zuda rangu mwana wachemuseka watambira dziva rinonyudza muzharuwawe vakambozviedza vakapfigwa nebwe munon'ona nzeve netsono musharukwawe magarira nanzva muumba hari nejecha kurwisa nezodzongumisa chitima namaoko hondo haino kutunga musharukwawe ndinorwirwa nehozana hozana hozana ndinovimba Hogorodzanai unganai varoi ndimi hogorodzanai unganai musaita kusoma zvigai pedyo munyatsoona musaita kubvunza zvigai mega munyatsoona makandikandira minzwa ndikaisoseresa bindu mukandicherera gomba ndikaridyara muavocado haina kushanda midzi kuno kuzodzoiko haishande midzi harina kushanda kona kuno kumbonidziko harishande chinwere hamumbondikunda soro ndongoti ngoneduka hamubude bobo ndakatokutsika ikonzi kunyange mukaiwira handisimudze jombo Mugati zvimwe inogadzira uchi unoziva uri seimwe yawe madzikiriri ikoko makati zamusha kunodya pfumana vatorwa muchadya nehochi kusvika maziva baba iwe wakazvipanira wegajerobhoa wotendeka vasingatendekwe hona zvino wakaura watambira dziva rinonyudza musharukwawe vakambozviedza vakapfigwa nebwe.